Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misure na uzanasi muvuro gumiguru 30, 2017. Chikamu chepiri chekunyoresa kuvota pachishandiswa biometric voter registration icho chakatanga nezuro chiri kuona vanhu vashoma vachienda kunonyoresa kuvota. Zano PF yoita musangano wePolitbureau weChimbi Chimbi panguva iyo zvinhu zvakaita manyamamire nerongo mubato iri. Madzishe obuda nechisungo chekuti achatsigira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo yemutungamiri wenyika gore rapera. Mirishonga yoenderera mberi munyika zvichitevera mvonga mupopoto yakaitika paurongwa wakange warongwa nevari kuda kukwikwidza vakazvimirira muMount Pleasant muzvare Fadzai Maere, avo vakazopedzisira vachengetedzwa nemapurisa nemugovera pasina mhosva yavakapara. Vana vechikoro vanoshandisa makombi votadza kuenda kuchikoro nepamusoro pekushayirwa mari iyo iri kunetsa kuwana munyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa chikamu chepiri chebiometric voter registration chakatanga nezuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Tichange tichikupai zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaWhatsApp yestudio 7. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.